Manirakana na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 29/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu elezano PF umongameli nomabhala wokuqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli nabantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa avadongwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchingure Bato Citizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekoSafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe mumakwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vaEmmerson Mnangagwa avadongwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuwandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLove Momatuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Mai Mebo Chinomona, vadomwa wokuti vamirire madzimai mupolitbro, vaDouglas Mahia, vakadomwa wokuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Mai Muchinguri Kashiri, vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza. Sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZanu PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZanu Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri weZanu PF vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvatudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiriri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine pechidya yangu tagadzira redhani yeretuiretiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sachigaro is Zanu PF United Kingdom, Va Xavier Zavare, vaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Tinotaona kupatana unit among us our leaders. Kune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyebwe vanhu varungusokuone kuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga arimo akazara, kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi imomo vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita varusagocho kuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka, nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tirikutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kukureva kuva redhi kwecompetition, nekuva redhi kuti atiwaenga atiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ekuezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembewu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maitabasa wakanimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isise bato tasangana navo kucelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, inpaticular munyaya yekonchinjini munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichishanda nevamwe vesivhisikati, ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti panga patirwana dzimwe vasati vashaika zvaamerikari, vaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti mumwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungava uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuchiledhoni. At the end of the day tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku, machifu asi ebato, mapurisa asi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wakomerwa mhosva Unoda mapurisa akuti hazvina basa uri zvano kana TPC. Saka zvino zvese zvatinofunga kuti vanhu venzimba kurangarangarira vamagaita vachicelebrita icombetition yemanyika kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
Nyore semadzimai, for instance, tionenge uchishanda pamwe baba havasinyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwisisi tiri kufamba sei, so you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tisi tiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana po uchishanda basa mimbi rinenge risina mari yakawanda. And you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana. Asi munhu wese anenge achingochema, asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvisors kuti imbozamawo zvakati. Asi as you know kuno South Africa right now hatichadiwa, no problem. So nyangwe tikasimbisana tikadii, chokwadi chinongoramba chichidzoka ipapo pekuti hatichadiwa. Ukaona watopererwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma, asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa.
Ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana. Pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona, nekuti hapatinei chimhainzana futi nenguva. Asi kuvhota tiri kuda, asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno South Africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi chekucheku kunoregister kuvota for us women vari kusouth africa it's a big tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunoregister nekuzonovhota kwachona uku rikudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwe unosvika kapane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichishoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti ndaipaitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona hangu zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana zimbabwe so that munhu wese even zvine zvinzi foreigners must go eu tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
south africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaof timbomhanya tinoregister kuvhota iam also planning to do that timbomhanya tinoregister kuvhota wevhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapawanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndokuti tigadzire nyika semashuviro atinoita uye zvinengokurudzira nawo kudzidza rasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kuti wemaybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine majinuin admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake riri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaanoda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp number yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarayiridzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakaivataita mabasa takamborwisa tikati wanei zvishomanini zvatakawana norangarana kunge sevanhu takasvika pakuwana $100 yavava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataiita tichitamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chedu taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zimta nevamwe tobatanawo nemamwe macivil servants ese ne pamwe chete ndo patakazoita strike yataida kuita musi wa26 September yataiti ichange yakapfuura yakabata nzavanhu vese asi ikazove iyo yakazove the west kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwataisinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataizoita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 February kana tasvika pachinano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 22 September nekuda kwekutengeswa kwatakaita nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna January 2023 varayiridzi kana muchine kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira. Taakubuilda tichiita maconsultations ekuti hatichadi kukonsultana nemaleaders kana mumaboardroom nevanhu vanonyeberaita maleaders vasina vanhu. Taakuenda kuzvikoro tinokonsultana members mateachers chairo kusanganisira vasiri vefoze.
Musiyano unenge uri papi apa vamasaraure nekunge mangoziisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro iko kuchii chingange chasiyana ipapo.
Musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations kuti kana pazore chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota. Kana vakavhota kuti ai vakatigomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatinzwa kuti zvemastrike ngatimirei tichamira. Kana vakatiudza kuti hende yemberi chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa haisi announcement yamasaraura iye announcement yematicha ese yatinenge taposauta zvinoreva kuti chaachinhu chedu tese chatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chisiri kuti chabva kumabhodhomu ekuHarare.
Kwenye hurumende iri kuti iyo panyaya iyoyi matimamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere.
Tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudistructa beginning work of trade unions. Asi izvi hatimiri kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tivarangaridza kuti constitution yataakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achitsitswa through collective bargaining. Hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichita collective bargaining. Asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinyanyokoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzignora vasazvitenda mubvuri. Asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakaraita mu7 February vakazotipa 100 years.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanya kutitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvavarovanipamoyo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparasitatura vehurumende achidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezinteki, vamwe vari kugara mubhodhi renasa, vamwe vanogara mubhodhi riti ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone nekuti ivo havatina hanya nehomu nedumbu revanhu vavanonyedera kuti vanomiririra. Ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer hatinoti mayellow union nekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi. Vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi.
Saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku?
Kana ari vaya vanenge vakatenga vandikutsanangura hongu vaparara vachamirire kumirira vashandi vehurumende, vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe ichiita zvinyuwa ari kukura zuva nezuva.
Manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uye vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muZimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Zvekwata zviviri zvechikoro cheva komana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe muripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zviisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neMCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vaifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri, bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange takudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana, uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zviruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zviuru makumi mashanu. Mongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikango zvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare. Exposure yashayiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaPheoton Kamambo. FIFA ino Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe ayikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAfcon 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri wongoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Betro for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarberfield Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinatenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusishwa mthwakazi ngomgqibelo msaka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzi Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yaleli bandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abachiyeneyo. Sile mpumela yemidlalo ye Castle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Ingcweti wezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa ileli bandla ngoba abantu abanengi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Hamberine zampief, hamberine ukubatana, hamberine ukubatana. Ambirne kwaram sangano pase mandu.
Pambilini kokukhetha abasekeli bakhe amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe Politburo umnangagwa ukhethwe ngamalunga e-ZANU-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central, lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Pho Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarukarira owezanu Ndonga kugatsha le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano umnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Decision making bodies of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANU-PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla lezano PF. Abantu asebenze labo okweminyaka ethize, lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa yizano PF, njalo utheka basoze bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kuthela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, bechaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufakana le-rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza. Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlaba ezulu, lingatshelwa amanga yize leze.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbu uthi ibandla lezano PF kalila ntando kaZulu ngendlela eqhube ngayo umhlangano walo.
Noko ekutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuzaguqulwa libandla lezanu PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele iCity 7 ngiseHarare, ngingadolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo wegugurawundi olubhalwe ngabalovi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho okubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxe lomqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho lika Robert Mugabe ele-5th Brigade yamathebelelendi lase-Midlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegugurawundi lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti igugurawundi leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe. Thina besayithi ethi kade sisebenza esiqoqa abantu labesibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama-chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama-chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Gugurawundi the reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonye Inkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. Kulo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo losamukele hadebe ababhale ichapter it is dismembering memory of genocide contestations over Palakwe mass graves memorial site ubusani uDr Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter it linguistics dimensions of Gukurahundi in Zimbabwe kule chapter lapha nebhalwe uDr Bheki Nkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGukurahundi so ichapter yakhe ithi public media and genocide the role of the chronicle during Gukurahundi genocide in Zimbabwe bese sicina ke nge chapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona the unforgettable memories
Luyacho yini lolu gwalo Ndebele ukuthi udaba lweGukurahundi kumele luphathwe njani ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo
bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu kodwa ke njoba njilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo ama legal framework indlela i media esebenza ngayo is not a prescriptive model manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sekumele kwenzakala lokhu lalokhu ngoba sisipili ukuthi izakhamizi kumbe labo abafected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbelala abalokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa i one size fits all njalo isikhathi esiningabantu abasozivumelana ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right ngalokhu lokhu sibona ku right kuzajona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa o Gambia o Rwanda lapho kube lama transitional justice mechanisms khona banenge abantu abang thabanga ngempumelo ezaba khona ngoba babefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele
umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite Kwenze maphandleni lamhlanje lanxa izulu selike lana elizweni izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleland south lonke zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba amadamu engakagcwali amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi eGwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho intatheli zindaba yestudio 7 uAlbert Ncube usipha lolu daba
owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni uthi damu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masina lalapho izulu linekuhle ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi
vele nxa lisini izulu udalwe lapha alibambi manzi damu kufunakala ukuphutshwa kuphele ukuvula idamu lingaphakathi ukhishe udaka luliya udaka lungaphela amanzi nxa lisithi zuliyana abamba
Amazi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile
singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincediseni usincedise ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ingakafiki lokhu sibamelele njengamalunguzeni kwamlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebata emagogo eGwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
kunje kuseni kunje sifunile izikotsho silindela amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngisho ukunatha abantu asikafakile ukuthi emlonyeni ngenxa ukuthi wona amazwi okupheka abokuwabone isikotsho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ingaswelani elula vele lesi sikotsho sifike saba nesidumbu kweminyaka ephelileyo namnamhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesi sidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi abanye baqambaleli ethilethileni lezifuyo zabo sicele ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emandebeleni kuleviki ezivalisa iBed Bridge kwana lenkhwali lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. Kusenjalo abafuyi benkomo enkhwali bathi lokhu bengabugudi ubuthongo ngenxa yamasela enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele bethone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Kusinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zilala ejangeni kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathe ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi abantu bakwanise ukutshontsha. Kumele kube sedizane lapo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezithiniyo zikahulumende ubuthela bezifuyo ikakhulu inkomo lokhu bubhahile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeshanyawugwe eJohn Deep kanye lasenkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahale Zansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Mugela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa laye lamhlanje. Salibonani, ibizo lami ngingumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye indaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo lo abasafundayo amabhuke alamabala amakhulu ngenxa ukuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sun hat lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathengeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebesebethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lo hlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu yabehamba lo mntwana elangeni engamqokisa ngingwane ecwa ukuthi engxe umntwana vele unjalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abantu
abazali abacina sebedivorsa sincane umphakathi ukuthi lawo nga usizothi kule nto yabantu abale albinism kumbe kulama workshops koze la uye kuzwa ukwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa into enjalo awusoze utshaye luvalo uyabusukwazi yabusu understand ukuthi uhamba njani njalo siyabe sifundisa futhi kwenzela ukuthi sicitshe ama cultural beliefs ukuthi ungalala lomuntu le albinism uyaphola nxa lomkhuhlane abanye bathu ngachawula umuntu le albinism yabale lucky abanye bathu ngageli inwele zakhe uyazisebenza njani so we need to end konokhana singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye
ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidivana lemgoqo ethile
umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle ama resources wethu malutshwane uhulumende uyanceda kancane abantwaneni ukuthi khona ubafaka kubhim but asibo bonke ke abafakwa kubhim abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethele nzima ngapha kufuneka amafutha ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo ngapha isikolo sakhona sabe sikhatshana ilanga liyatshisa especially emakhaya sesisiya ke ku-health yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer abantu abazali abasesikhiweni singathi bangcono but emakhaya and njengangapha ku-cancer umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngene qala nje kungokuyiqhubu nje womile uyaqa kudle phakathi ngibona sowuphumele phandle which means phakathi soqedane lawo so mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibedlela I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele albinism engafika enganulo lokungamaqhubu okungani akuzwakali behle bemkhangele ikhenza yakhe kuhle kutreatwe kungakayikhathalo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela ama lungelo abantu abaphila lombala omhlophe osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga esithandekile siye kuhlelo liphuma le ndaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBhethi Dube imbongi uDube uke wavakatshela eleJelimani lapho abenxuswe khona emcimbini
He knew me before I was even born. He knows my history and my future. He rescued Israelites against Pharaoh and Pharaoh. He can see rescuing an eye from sinning in the face of sin. Whatever you promise is no problem. God is honest, truthful, and he is a confident kicking boy. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, as he loves me and you. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Wokuqala ngiyakubingelela mnumzane.
Ngiyaphila mhlobo wami unjani nawe? Ngibingelele bonke abalaleli nabasakazi bonke.
Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heaven. Let everything that brings praise the Lord. I don't want God to give me wealth. But I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire 40 people. I want him to protect me from evil spirits and also protect me to shake and abet me. Because he is a living God, a promise-keeping Lord. He can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what he did to Elijah and Hannah. God can anoint you in silent judgment. He can use me and you like a prophet.
My God is alive. He is always there for me and you. I must not revenge. I live that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them forever. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call you Zolo, Kona na Namuta, Kuza Tana Ekona, Kuza 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 Kuza. My God is alive. His word is alive and edgy. Sharper than any double edged sword.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwe-German lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafitshane.
Uhambo lwami lwe-German lwaba luhle kakhulu, lwaba lezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience labantu bangapha kithi Africa, e-South Africa lakoSwaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlukene labanga. Indlela owenza ngayo amahlaya langapha kwehlukene kakhulu ngoba bangala abantu labana bayanazelela kakhulu kuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele German khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesithiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona leyane liyile laziwayo silizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo okuthiwa ngesikhiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimane usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayalithanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko lanamanje.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngithi abalaleli bonke labasakazi lusuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Tenax 0, Ngezi Platinum 5. I-Highlanders boso chila moya yona izanqikilana le-Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le-FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye-Kasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Siziqhibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le-Facebook kutaba luka Chamisa, Nelson Chamisa, mkhokeli we-Triple C, ohlangane lo mnumzana Julius Malema, owe-EFF wakwele South Africa, izolo bebesele Soto, lapho bekugcotshwa khona umkhokeli walelo lizwe omutsha. Lithini-ke linabalaleli, siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela-ke linabalaleli, sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa. Kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena Young African, Young Progressive African Leaders of Tomorrow kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.